Hurumende yainge yaisa parutivi nezuro nanhasi semazuva maviri ekuti vaya vanoda kunyora bvunzo dzegore rino vatore zvitupa, asi yakazomisa chirongwa ichi chave pakati nezuro masikati yavikutyira kuti denda recovid-19 ringapararire zvakanyanya mushure mekunge vanhu vabuda zvine mutsindo. Bazi rezvemukati menyika pamwe nevakafanira kubata chigaro charegistrar general vahenry machiri vakazivisa nezuro kuti vakamisa chirongwa ichi mushure mekunge vanhu vakawandisa vaenda kumahofisi avo kunotorerwa zvitupa. Mapurisa akatozoshedzwa kuzochengetedza runyararo, uye vamwe vakanga vatorora mahofisi aregistrar general aya vachida zvitupa. Mumwe mudzidzi wepane chimwe chikoro muHarare, Chipo Zhou, uyo akamukira pamahofisi aregistrar general ari pamachipisa mumusha weHighfield muHarare audze Studio 7 kuti akawana paine vanhu vaidarika churu vakanga vave mutsetse nechakare, uye akazobva asina kutora chitupa mushure mekuudzwa kuti chirongwa ichi chaiitirwa vaya vanodzidza muzvikoro zvakazvimiririra kana kuti maprivate colleges.
Vakati zvonzvo vanga vuda kunyanya kutora vekumaprivate maexternal students vanga vasina zvitupa kuti vakwanise kuregister. Nguva deadline yekuregister isati yasvika.
Mumwe murayiridzi wepane chimwe chikoro chiri mumusha weGlenview uyo aramba kudomwa nezita audza Studio 7 kuti ichokwadi kuti chirongwa ichi chinobata vana vanodzidza kumaprivate colleges. Ati vanhu vari muzvikoro zvehurumende, makanzuru kana zvemakereke havadi zvitupa kuti vanyore bvunzo. Murayiridzi uyu atiwo vana vakawanda vaida zvitupa nekuti vanodzidza muzvikoro zvakazvimiririra kana kuti zvisina kunyoreswa nehurumende uye zvisingabvumidzwe kunyoresa bvunzo.
Ati tichaafecta nao inyaya yezvitupa ozi handiti vamisa vachiti covid yangu iri kukwira suppose longwezi vasina zvitupa manje papa chaita nhingirikei ende tikada kuongorora pedu chaipo mafomal students mashomanini when compared to my non-formal students. Inyaya yekuti zvima private colleges vari kubva zvemudzimbai hazvisi macenta zvizimiseke. Saka panyaya yematask vakunzi chiendai maregistered schools vari macenters ezimiseke. Wanda vai vaita sei vawanda.
Nyanzvi munyaya dzedzidzo uye vari mutungamiri wesangano rinomirira varayiridzi reprogressive teachers union of Zimbabwe Dr Takavafira Zhou vaudza Studio 7 kuti zvakakosha kuti vanoda kunyora bvunzo vasingadzidzi muzvikoro vatore zvitupa, vachiti izvi zvinodzivirira utsotsi nechikiribidi pabvunzo.
Zvakakosha kuti vana vange vane zvitupa nokuti tinenge tisingadi vanhu vanonyorerana. Zvakanaka kuti tizoti vanhu vese vanonyorawo ndiwo chaiwo chaiwo. Saka izvozvi zvinokwanisa kuti zviitike chete kana vana vane zvitupa zvikuru sei mumaprivate schools.
Dr Zhova uza Studio 7 kuti zvinosuwisa kuti vanhu vanotambura kutora zvitupa munyika, vachiti hapafaniri kuitwa zvematongerwo enyika pakutora zvitupa.
Saka nyaya yekutora zvitupa inyaya inogara ichinesa, asi taifunga kuti dai zvitupa zvichitoresa pese pese kana zvichitoresa izvi muzvikoro pangadeni pasina dambudziko guru riripo. Isu tinongogara tichiyeuchidza vanopa zvitupa kuti ngavape zvitupa nguva dzese ndokuti zvinhu zviite muchenjekere mvura yegumi. Pasina izvozvo tinoratidza kuti zvinganetsa ende uye tisanyanya kurerekera kupolitics kana tichida kurana zvinhu zvenyika zvakaita seeducation.
Mutauriri webazi redzidzo yepasi vataungana ndoro vanoti ichokwadi kuti vaya vasiri muzvikoro zvakanyoreswa kana kuti vari kudzidza kuma non-formal school kana kuti vanganzi maexternal candidates ndivo chete vanosungirwa kunge vaine zvitupa pabvunzo, kwete vanodzidza muzvikoro zviri pasi pehurumende, makanzuru kana mamishani. Zimbabwe Schools Examinations Council yakazivisa mwedzi wapera kuti vanoda kunyora bvunzo vanofanira kunge vabhadhara mari dzebvunzo musi wa9 Chikunguru, uye vanononoka vanofanira kubhadhara mari iyi musi wa30 Chikunguru. Dr Jova uza Studio 7 kuti vasina kukwanisa kutora zvitupa nezuro vachine nguva yekutora zvitupa izvi sezvo pachine nguva panozosvika 30 Chikunguru. Vatiwo COVID-19 inogona kukanganisa kunyorwa kwebvunzo idzi, uye semaonero avo gore rino vana vachafoira zvakanyanya sezvo vasina nguva yekudzidza yakakwana, uye varayiridzi vasiri kudzidzisa nekuti havasi kufara nemihoro yavanotambira. Hurumende yakambomisa kuvhurwa kwezvikoro nekuti COVID-19 iri kupararira zvakanyanya. Ndakamira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangoja.